Amai Matutu vashaikira kumba kwavo muHarare nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori weboka reWomen's League uye vakadomwa semumwe wemasenata eMatabeleland North musarudzo dzichangopfuura. Gore rapera, amai Matutu vakadomwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuve gurukota redunhu reMatabeleland North mushure mekunge vamboitwa mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko mugore ra2015. Amai Matutu vakamboshanda zvesagavhuna wedunhu reMatabeleland North kubva mugore ra2005 kusvika 2013 uye panguva iyi pakaita mutauro wakaipa pamusoro pavo mushure mekunge vagara pane imwe hotera iri muvulawayo kwemwedzi yakawanda pane kuti vanogara kuLupane rinove guta redunhu reMatabeleland North. Kuita uku kwakashorwa nevakawanda zvichinzi kwaive kutambisa mari yehurumende. Nengo yeCentral Committee yebato reZANU-PF uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti amai Matutu vaive munhu akazvipira mukushandira bato ravo pamwe nenyika vakatiwo kushaya kwavo kurasikirwa kukuru kwebato nenyika.
Mhuri yeZimbabwe nhasi yamuka ichinzwa nhau dzakashata chose kushakira namai vedu amai le Matutu aimboyo kabena kuMatabeleland North vakambata chigaro chihombe chokuita icho vaise kwasekitari for women affairs mubato redu reZANU-PF vazorora nhasi. Tine urombo zvikuru kumhuri kwamai Matutu, mhuri yeZimbabwe yese, tichi tisusu ngatinyaradzwe naMwari ndo vanoziva mashanda basa renyu amai kuzorora henyu murugare murigamba remagamba makara hondo yenyu.
Gurukota redunhu revulawayo amai Angeline Masuku pamwe navaAbsalom Skosana vanove imwe nhengo yepolitbureau yeZANU-PF vati kushaya kwaamai Matutu kwavo yavasingafungire vachitiwo vanoona amai Matutu vachikodzera kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Amai Matutu avo vanga vava nemakore makumi mashanu vasiya murume vaJonathan Matutu. Panguva yekuenda pamhepo hapana zvakawanda zvange zvati zvataurwa maererano neurongwa hwekuvigwa kwaamai Matutu. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.